မင်္ဂလာနေ့ကနကဝတီရီတီနိုစံကနဖြခရဲမင်္ဂလာနေ့အနာစီဥရီမဆွေချီနာ14 ဒီရာ 2021မာကတေရာကိုစတူဒီယို7နေဖင်ယူရိုအရင်ရဇရကစ်တကမ်ဇင်ဘာဘွေဇာမုနိုပီဝါနေစတူဒီယို7ပီရီမဝါရှင်တန်ဒီစီenda kuti makwani sakwani suru mchiroba chedu cha nasi ini ndini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndi chiti yezvino izvi mchirongwa cha nasi paramende ye America ne zuro yakawana mutungamiri we America va Donald Trump vaine mhosva yekukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongo zozo vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe iri kuzvisvibisa zita rayo nekusunga-sunga vanhu kwairi kuramba ichiita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zuro maneru paramende ye America yakavhota ikati mutungamiri wenyika va Donald Trump vane mhosva yekukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongo zvoso svondora pfuura pakafa vanhu vashanu. Vamiriri gumi vebato rava Trump reRepublican Party vakabatana nevamiriri veDemocratic Party vakavhota 232 kwa 197 kuti vaTrump vane mhosva. VaTrump vave mutungamiri wekutanga muAmerica akawanikwa aine mhosva kaviri. Dare repamusoro reSenate richatonga vaTrump mushure mokugadzwa pautongi kwavaJoe Biden avo vachatoreswa mhiko nemusi wechitatu. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana dare reSenate rikawana vaTrump vaine mhosva, vaTrump vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo ipi zvayo kweupenyu hwavo hwese.
Mafambiro azvaita ndokuti kuHouse vaswera zuva rose kumaMP vachitaura vachikwikwidzana vamaRepublican namaDemocrats nenyaya yokuti vape utongo kuna vaTrump vepati yaTrump vaRepublican vava vachitsika madziro kuti zvokuti tirange vaTrump padanhu ratiri rino iri zvinoita kuti tirambe tichiparadzanisa nyika nokuona kuti vanhu vakatsamwirana vamapati maviri ava. Asi maDemocrats vava Biden vava vachitsikawo madziro vachiti aiwa tikaregerera vaTrump vanogona kuzviitazve mumazuva mashoma asara iwawo. Kana vakakona kuzviitazve purezidendi uchazouya makore achateverawo unogonavo kumirira kuti nguva yake isvike papedo nokuti achibva agoita chimwe chinhuzve chinoisa nyika yeAmerica muyakanyaka nokunyatsisa nyika yeAmerica pasi rose. Saka pavhotewa kusvika pasiwa kuti aiwa chirango ngachipuwe vaTrump namaitiro avakaita.
Tichibva panhano iyi, chii chava kuitwa manje, chii choitika?
Saka padanho rino iri zvaakuchinda kuimba yapamusoro yeSenate ndoko zvaakuchienda ikokoko kunoda kuti kuchinovhotewa zvekare. Kana vaona nguva yekuti vagare pasi panguva yasara nguva pfupi yasarai kuti vaBiden vapinde ndozvasara izvozvezvo.
Kumberi kwamuri kutaura uku, chii chamunotarisira, chii chamunoona sokuti chichaitika?
Chandinoona sokuti chichaitika chinoenderana nokuti nyaya yacho yasvitswa ikoko ikagarirwa pasi ikoko zvariini. Nokuti kana ikasvitswa izvozvi izvi vaBiden vasati vapuwa masimba avo musi wa20 zvinenge zvichireva izvo kuti vepati yavaTrump ndo vakawanda kuSenate. Saka nyaya iyi haisi kuzopfuurira mberi yokuranga vaTrump nokuti vanhu vepati yavaTrump ndo vakawanda kuSenate kuri kuzopfuudzirwa nyaya yoko. Ikamira nyaya iyi ikazoiswa mudare vaTrump vabva nokuti chero vabva pachinzvimbo vanongorangwa chete mhosva imhosva mhosva hairovi. Saka nyaya iyi ikazopfuudzirwa kuSenate ikazogarirwa pasi after musi wa 23 wari wa Biden wava hapo ma wepati wa Biden waringa watu wandei waringa wachingoda huu chitama chawano wukupati ya wa Trump ya ma Republican kutuwa kwa nisi namba inodiwa muparamendi hiyo yeyo kutuwa Trump warangu siripamtemo webumbiro mtemo wa Amerika yuma mili ya sakaita hizo sisi
saka parisi no chii chaitika kuna wa Trump chinosibisa staravo
pane zakawanda zaitika kuna wa Trump zino sibisa staravo wa mupeji kwa avu ivu wavari munu waita ma business akawanda wanda na makambani akawanda wanda na walu akawanda wanda makuru na waluku tinuona kuti makambani makuru na maluku na walu makuru na waluku waita business na u vata asedu kuwanesu avu ndio chimwechira nguicho chose kana wa Trump wabaniwa wafarwa kukulana Twitter uku kwa vaita ura na masapota avu vachiva vuzasu so, kuita wafarwa chiu zino ya tisa zikuri zozoti mkuru wejika uno zingwa panga taura na walu wake haacha fumizi utaura tozu wuna futi wakuru wakuru wa mwepatia wakaita sana Colin Powell wakatura mwapatia wakaita Buddha mpata atinga iti pati ino munu wakaita sowi wangu wakaita sana George Bush wakuru wakambo tonga jika ino waka Buddha wakaita shora sekare saka zunu zino shore samunu hizo zungu tungonzi uhoyo uhoyo na hapo wakakansa sakati sakati ndi kutungu tungwa kwa wari kuite kwa wari kupumiru kwa mwosa na kuda kuituwa mpichi jiko kuku zini zino ya zisa zikari na kuta handi kukutanga ndiyo kwe pili vashingo deru vashingo zisa sara kupomeru kwa mosa kupomeru kwa mosa hakuna atiku ya yakana chungu wa mkuru wenyika unufanila onga ya yatilo tiro homo tiwe ye
awo vange vari nyanzi mwenezo matongi renyika muzina fundo Elliot Masocha vari paro nare ku Ohio ne Studio 7 Baadhi rezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevasere 38 nezuro vanhu vanoita chiuru chine gumi nevanomwe 1017 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana maviri ane gumi nemumwe 211 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vafane chirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi masere nevanomwe 87 vakafa Manicaland ichiteverwavo neMasvingo iyo ine vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvina zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevatanhatu 24,256 vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevasere 13,658 Kwa kusumba kwa mtori we na uu, wopo yo chingono, mutevezeri wa Sachigaru we MDC Alliance wa Job Sikala, pa mwenchete ne mutauriri we MDC Alliance Muzare Fadzai Mahere, wa chipomiro wa mosha ye kuisa zemanyepo pa dante mtande kana kutipa internet, wa nuongorila zematongo renyika wanoti Zimbabwe iri kushanda zine simba mukusubisa zita rayo mumaziso edzimwe nyika. Vatatu ava vanotarisirwa kumira zvemberi kwedare rezimosva mangwanani anhasi apo zvichemo zvavo zvekupiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo zvichanzwikwa nyanzvi mune zvematongero enyika vajoi mabenge vanoti Zimbabwe yakaremerwa nezvinhu zvizhinji uye vanhu vanoda rubatsiro rwakawanda asi hurumende inoswera ichitatanisana nevanhu pamusoro pekuita tweet paintanet
dambudziko guru riripo nderekuti zviri kusungigwa vanhu vakawanda vanosanganisira vatapi venhau ne vanenge vari muma pato anopikisa zvavari kusungirwa zvacho kunyanya nyanya nyaya yokunzi munhu wakatuita kana kuti nyaya yokunzi munhu wakataura chunhu pa social media kunyanya nyanya pa Twitter inyaya isina kumira zvakanaka inyaya inosuwisa nekuti zvinoratidza kuti hurumende kana kuti vari kuita mutemo uyu vari kuita basa rokufambisa mutemo uyu mapurisa navamwe zvinoratidza kuti havana hanya nenhau yekuti vanhu vane kodzero yekutaura maonero avo vanhu vane kodzero yekutaura zvavanofunga yatingati freedom of speech nezvimwe zvakadaro izvozvo vachisevenzesa nzira dzavada nekuti pasi rose zvinotozivikanwa igaro ziva kuti Twitter nezvimwe zvakadaro zviri mumasocial media ndonzira yangovapo yekuti vanhu vagone kunge vachitaura nevamwe kana vachitaura nevamwe pasi rose kana kuti kucommunicate zvino izvozvo zvikanzi zvaakusungirwa munhu hazvibudi zvakanaka
zviri kuitika izvi zvamuri kutaura munoona sezvinoitei kuZimbabwe senyika
hazvipi chimiro chakanaka kunyika nekuti zvinenge zvichiti kune rumwe rutivi panenge pachitaurwa kunzi Zimbabwe iri open for business kune rumwe rutivi kunombunyikidzwa kodzero dzavanhu zvinoitika izvozvi izvi zvinoratidza kuti zvokwadi hurumende iripo haisati yagadzirira zvakakwana kuti inge ichiita zvose zvinofanira kunge zvichiitwa kana vachida kuti zveupfumi zvifambe zvakanaka nekuti vadyari vemari dzavo vanoda kudyara mari dzavo munyika inenge ichinzi iya yatinoti instability vanenge vada kuzviita munyika yavanenge vachiziva kuti mutemo unosevenzeswa pasina kuti wabuda mbamani nekuti vakatarisa vanenge vachiziva kuti rimwe remazuva vangazombaimuka vachinzi mutemo wavapandukira
Zimbabwe yofamba sei apa vamabhengi
zvinoda kuti nyika ive nerunyararo nyika ive ichitongwa zvakanaka nyika vanenge vakaiswa kumatare vanenge vakaiswa kuti vachengetedze mutemo vachizviita vasingatarisi kuti wabuda mbamani zvino kana zvose zvongoitika zvichinzi kana uyu achinge abva kubato rinopikisa kana kuti uyu akanga asiri kubato iro anobva aitwa sokuita sokuti muvengi wenyika anobva aitwa zvazvekuti wese wese anoona kusanganisira nevamwe vanotori muhurumende vane vachiona kuti zviitwa izvi hazvina kumira zvakanaka sina kundongoti dai nyika yanga yatongwa zvakanaka munhu wese achienzaniswa pamberi pemutemo kana munhu akapomerwa mhosva aiwaka munomusunga momuendesa omira pamberi pedare redzimhosva kwechinguva chipfupipfupi momupa henyu mutongo wekuti ngaatongwe achibva kumba nekuti zvimwe zvaakuitwa zvokwadi kana tichiona sekuti makororo mbavha nevamwe kusanganisira kana ivo vanonzi vakaita mhaka dzekunzi vanonzi vakaunganidza vanhu panew year's eve tinotoziva kuti matare anayo capacity yekugona kuti kana vakange vapomera munhu mhosva vanomupa trial date votomuidza voti vamumisa pamberi pematare odaviridza kana vachimuti vamuakwita kana vachiti vamutonga vomupa mutongo wake kwete zvekunzi munhu anoshunguruzwa zvekunzi worera muchitokisi worera muchitokisi nyaya yako isati yatongwa handifungi kuti zvinhu zvinopa chiedza kana zvinopa chimiro chakanaka bunyika panguva yakadai onyika iri kutatarika samatatarikiro airi kuita
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vajoi mabhenge vari parunhare kuHarare nestudio 7 tichienda pamhepo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vange vasina kupindura mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi nyanzvi vezveutano Dr. Frank Guni vanoti kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19 munyika huri kukwira pane kutyira kuti uwandu uhwu hunogona kuwedzera zvakanyanya mukupera kwemwedzi uno nekutanga kwakukadzi kana vanhu vakabata utachiona hwecoronavhairasi munguva yezororo rekrismas negorebzva vakazotanga kurwara nedenda recovid-19 Dr. Guni vanoti pakave nekufamba-famba kwevanhu kwakanyanya munguva iyi izvo zvavanoti zvinogona kunge zvakapinza vanhu vakawanda munjodzi yekubata chirwere ichi Dr. Guni vanoti veruzhinji havafanira kuratidza kuneta mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi uyevo hurumende inofanirwa kuwedzera nyaya dzedzidziso padzinepfenyuro nemumapepa nhau. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Dr. Guni pamusoro peutachiwana hutsva hunonzi hwakawanikwa muSouth Africa nedzimwe nyika.
Iri nyore kuparadzira vanhu vakaitakura zvekare havana havarakidze umboone kukurumidza atingati masigns and symptoms zvinoreva kuti vazhinji vakatakura utachiona uhu vanenge vachifamba zvavo vasingarakidze kurwara vachikwanisa kuparadzira utachiona uhu kwenguva yakareba ndosaka maakuona kuti vanhu vazhinji vaakurwara mazuva vaakubatwa neutachiona uhu munongonzwa kuti azorwara arwara maawa kana kuti arwara mazuva maviri matatu mana atoshayika nekuti by the time yatinozoziya yaanozozivikanwa kuti akatakura utachiona hweCOVID-19 anenge atogara kwenguva yakareba akatakura utachiona zvisiri kuzivikanwa naiye asiri kuziva kuti ane utachiona. Ndochekutanga. Chechipiri, nyika yedu yeZimbabwe sezvakangoitawo kuno kuAmerica haina ukwanisiro hwokuita inonzi disease surveillance kutsvaga kuti utachiona huri kunyanya kupararira kunzvimbo dzipi. Zvinobatsirei? Zvinotibatsira kuti kana tikaziva kuti utachiona hwakanyanya kuwandira kunzvimbo dzakati, nzvimbo idzodzo ndodzinoiswa muhigh lockdown. Zvoreva kuti vanhu vari munzvimbo idzodzo vanobva vaongororwa vese, motora vane utachiona movaisa kunze, ivavo mogara muchivamonita vanorwara vorapiwa, movhara zvakare kuti vanhu vari munharaunda iyoyo vasabude vachienda kune dzimwe nzvimbo nekuti ndozvinoparadzira utachiona. Movharirawo zvakare vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nzvimbo kuti vasapinda munzvimbo iyoyo nokuti zvakare ndozvinoparadzira utachiona.
Dr. Guni, tingati here kukwira kwehuwandu kune chekuita nekushanya kana kufambidzana kwakaita vanhu munguva yezuro rekisimusi negoredzva?
Sezvo ndambotaura, hatisati tatanga kuona utachiona hwakawanda hwakaparadzirwa munguva yeChristmasi negore idzva renew year. Izvozvoizvo tichaona manhamba achikwira musvondo rechitatu kana rechina remwedzi unowandira tichienda musvondo rekutanga nerepiri remwedzi waFebruary. Ndopamuchaona kuti uwandu hwevanhu vane utachiona huchakwira zvakanyanya, yatinoti rapid surging, nekuti vanhu ivava vakatapurana utachiona panguva yezuro rei havasati vatanga kurwara uye kuratidza kuti vakatakura utachiona. Uchaona zvakare kuti vanhu vachatanga kufa, ndufu dzichawanda zvikuru kwazvo pamwedzi waFebruary tichienda kuna March, zvichiburikidza nevanhu vakabatwa neutachiona panguva yezuro rairo ratiinaro iri. Zvese izvi zviri kuitika nokuti hatina kugadzirirwa hwakakwana, uye ndoda kudzokorera kuti vanhu ngavarambei vachiteedzera kurudziro yeutano yekuti vanhu ngavapfekei zvekudzivirira kumeso kana tatinogati maface mask, nekudzivirira miri yavo nemaoko avo magloves, kushamba maoko. Zvese zvinogara zvichitaurwa izvi. Vanhu ngavasaita fatigue, ngavasaita kuneta, uye hurumende inofanira kuvandudza nyaya yepublic health messaging.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, pari zvino muAmerica nhomba yeCOVID-19 iri kubayiwa vana chiremba nevakoti mauto vane makore anodarika makumi matanhatu nemashanu uye vamwe vagara vaine zvimwe zvirwere zvakaita seshuga, mwoyo, gomarara nezvimwe. Mumwe akaita urombo rakanaka rekubayiwa nhomba iyi muAmerica ndivazvidzai Ruzvidzo vanogara kuOhio.
Ndakatora chinhanho chekuti ndibayiwe nhomba iyi nokuti ndanga ndine chinangwa chekuti ndizvidzivirire pachirwere chadai kushura. Mukana wacho wakavepo, ndobva ndaturikidza nditoushandisa.
Asika tiri kuona vamwe vachiramba kubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vachiteedzera mashoko ari kunzi nenyanzvi ndemanyepo ari kutaurwa paindaneti apa, zvichitaurwa zvana 5G nezvimwe zvakadaro daro, zvichitonzi vanhu vanenge vachiswa chip. Munoona sei mashoko aya?
Ichokwadi. Vamwe vari kuramba kuti hazvina chokwadi mukati zvekuti ubayiwe. Ende ndikada kukutaurirai kuti even during our times tichiri vana vadiki vekubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vakuru vedu vaitoramba kuti hei usabayiwe nhomba, hei inozoita sei, unozorwara unoita sei. But maonero andinoita ndeyekuti wakatobayiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira, kuti kana chiri chirwere chinozondi wana chindi wane ndaka gadzirira saka ini ndaona kuti haaregedza ndibatsirwe
asi kubvira zvamabaiwa iyo nombai hapana pari kudzimba here
kubvira pandakabaiwa hapana chandiri kunzwa kana zviya zvekunze unozoita dzungu kana ndina kana any side effect yandakanzwa nekuti ndiri kutokunamata kuti ndisawane chirwere chimu 30 days dziri dzisati dzakwana ndoenda ndonobayiwa saka hapana chandiri kunzwa handina kana problem everything is okay saka zvinhu zvese zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru varuzvidzo nekurudzira yamuri kupawo vamwe kandai henyu shoko renyu rekupedzisira
ndinokurudzira vamwe vanenge vawana mukana wakadai wekuti vabayiwe nhumbai please vasahesitate ngavaende vanobayiwa vadzivirire kuspreada kwechirwere ichi saka mazimbabwenzi hama neshamwari ngavaende vanobayiwa ndinokurudzira chaizvo kuti vanhu vabayiwe
vazvidzai ruzvidzo chizvarwa chezimbabwe chinogara muamerica vange vachitaura vari parunhare kuohio nablessing zulu westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndiseveni makadini vashamarari vedu tinofara nenhau dzamunotipa vasikana nevakomana ini ndoda kutaura pamusoro pevhidhiyo iyo yodai kushungurudzisa vanhu vachienda kumajere vana hopo yechimono vana vajobhi sikana vanafadzai mahere zvisi zvevhidhiyo izvi ndezvematongo egwenyika izvi kwoiyo vhidhiyo iyoyi yakashambadzwa navanhu vemdc alliance voga here nokuti vanhu vazhinji vakaishambadza vhidhiyo iyi umwe akadotitaura achiti zvaitika kupi kupi saka vanhu vemdc alliance here izvi zvinoitwa nezanu pf hazvina kumbonaka kana ari saiyei ungoni nduna uyu mwari vachamutonga nokushungurudza vanhu vemdc alliance kwaari kuita ari kutonga nyaya dzakaane divi raakarerekera ngoni nduna uyu asi rimwe gore zvichamuwana avo hazvo ngarege kudero zvakaipa zvaanoita vhidhiyo yakangoitika iyo zvinhu zvakaitika vanhu vezanu pf vagara havatendi vanhu venhema havana chokwadi kana chokwadi chavemamuka sei makura sei zvimwe zvose dzedzangova nhema
halo 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 pastudio apo pastudio urise vana mukoma jonga nana mukoma tanonoka hwande ndiri kuuya nenhaurwa yekuchinda yaitaura izvizvo tiri kubatsirana neshiredzi chichi kwachidonga unoda rubatsiro ngozi vanhu variko kuvanda kuzobviswa nyaya yekwachidonga ngavasiyane nayo chero chiwenga akazvitadza ndopakazouya baba vayavo kuzoshayika vaya vachitaura zvavanoda vakazvitadza vakaenda vakandoshayika saka nyaya iyeyo ngavatosiyana nayo zvachose isu hatidi rubatsiro kana hwana isu tozvirimira pachedu minda yedu yatakasiyirwa nanasekuru vedu madziteteguru saka nhasi kunzi ngatibve nyaya iyeyehombe isu hatitodi rubatsiro kana handisati ndamboona kana purezidendi akambosvika kwachidonga kunze kwachamisa ega ndiwandakaona achipinda pachidonga kwete mamwe mapurezidendi asandambomaona apa vari kuuya nokuda minda murungu woda minda ngavandomugovera kwavo ikoko kune minda yakawanda vamugurire minda yavakatorera varungu vamupe iyarimi ndozviripo chete tosangana pa2023 ndopatichaona kungwara kana kupusa ndopamuchaona kuti machangana aya akangwara yapedza zvangu iri pasouth africa
hano jonga nevamwe vese vachamarari vestudio 7 tiri panhau yezvakaitika kuamerica uko mhirishonga yakaitika tiri kuona yakutoshandiswa nemadictators in africa vakutotora vachiti iyo america inosipozviti ndiyo vakuru vedemocracy but right now tiri kuona kuri kuitika futiwo zvinhu zvakangofanana nezvinoitika muafrica therefore vakutoita end up vakutokanganwa kuadressa maproblems atinosangana nawo in africa vakutoita sezviri kuamerica voti america ndiyo inokonzeresa noise muno munyika of which zvitori zvinhu zvakasiyana panau yeye malockdown tukusangana nao in this country Zimbabwe ndikuona kwenye kumbuni kivo kwa zero zewani zakawanda nwa hizo zinifati zi address kwenye mkulumiza lockdown wongo atila ambi kutinga weko ya kuna kukukula kuita manumbers yeye COVID asi pani mabati wei afani kuitwa with a different approach especially through consultation, yema organizations, the wano, vasiana siana, zinua yuzuzo batia, kuwano, nukutu wano, wanga kunu kukara umbase makonzo, toji gie yi, itaka baru mamazipa. Chini yuzuzo, I want to address the first.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai maziyu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Muna 1993 mushure mekunge zvaonekwa kuti hurumende yeSudan yaidyidzana nevanopfurikidza mwero kusanganisira aive mukuru wechikwata cheAl-Qaeda Osama bin Laden, America yakabva yaisa nyika iyi pazvirango. Zvirango izvi zvakapa kuti Sudan iite seyakageza negoka munyama sezvo nyika dzepasi rose dzainge dzisadyidzane nayo uye vemabhizimisi ekunze vainge vasisaende kunyika iyi. America inenge isingapewo nyika dzayatemera zvirango rubatsiro uye ichiona kuti mabhanga anokweretesa mari pasi rose akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank haape zvikwereti nyika dzakadai. Izvi ndizvo zvakaitika kuSudan. Nyaya yekutemerwa zvirango iyi yakapa kuti Sudan ikwanise kuendeswa kumatare nehama dzevanhu vainge vaurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Nekuda kwezvirango izvi, matare muAmerica akatura mutongo wekuti Sudan iri pemhuri gumi nenomwe dzakaurayirwa hama pamizinda yeAmerica kuTanzania neKenya muna 1998 uye pakabhombwa imwe ngarava yehondo kuYemen. Muna 2019 vanhu vemuSudan vakapidigura hurumende yavo zvakapa kuti vatungamiri vatsva vabvume kuripa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti 335 million kuhama dzevanhu vainge vaurayiwa nevanopfurikidza mwero. Muna zvitago rirapera, America yakatenda kubvisa zvirango zvainge zvatemerwa Sudan. Musi wa 28 zvitago rirapera zvakare, America yakabva yatanga kugadzirisa waro wekudyidzana nenyika iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vakatenda hurumende itsva yeSudan nekusarudza nzira yerunyararo uye kubatana nedzimwe nyika dzepasi rino. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neSudan uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu.
Kambo kanova kuna Innocent kuti wegota. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Paramende yeAmerica nezuro yakawana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaine mhosva yokukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongo zvozvo. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe. 589 zimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe iri kuzosvibisa zita nekusunga-sunga vanhu pairi kuramba ichiita tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.